Chekwata cheZimbabwe chiri kuda rutsigiro rwakakura. Apo chiri kusangana neSri Lanka iyo ine mapoints matanhatu uyezve iri pamusoro petafura yeSuper Six Stars. Kunyange hazvo zvikwata zviri izvi zvakaenzana pamapoints matatu, Sri Lanka ndiyo iri pamusoro petafura yeSuper Six Stars iyi nekukanda maranzi akawandisa. Asi mangwana chimwe chezvikwata zviri izvi chiri kuwana tikiti rekuenda World Cup India kana chikakunda nekupinda mapoints masere. Muongorori wezvemitambo vaAdmai Mwimeke vanoti pasika Zimbabwe apa hapasisina kudzokera shure.
Zimbabwe payasvika apa ndikuona kunge isisadzoreka. Sri Lanka nembiri yainayo iyoyi ndikuona ichirohwa ipapa.
Pari zvino Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yesemishanu yayatamba ichitungamirwa nevatambi Skandar Raza, Sean Williams, Ryan Bull, Wesley Mandevere, Craig Irvin na Blessing Mudzarabani. Murairidzi wemutambo wecricket Leonard Namburo anoti kubvira pakaenda Zimbabwe kumafinari e-T20 World Cup gore rapera, vatambi vayo vanga vachiratidza nzara inotyisa yekuda kukunda.
World Cup last year vachitamba mutambo wavaita zvinongoratidza kuti vanhu vanga vagara vatone pfungwa dzekuhwina zvinhu pakachinja koshi nekuti even matambiro avakuita ukada kutaura vatambire vanhu vari kuratidza kuti vane nzara yekuda kuhwina.
Asi muteveri wechikwata ichi vaEdmore Mutetwa vanoti mutambo neSri Lanka wakaoma zvikuru zvekuti Zimbabwe inoda rutsigiro rwakasimba. Mutambo wamangwana wanyanya kuoma nechikwata chavari kuzotamba nacho vabva paSri Lanka, Scotland nhasi masikati yarova West Indies nemawickets manomwe ndokupinda mapoints mana. Zvikwata zviviri chapedza zviri pamusoro petafura yezvikwata zvitanhatu yeSuper Six iyi ndizvo zvinobudirira kuenda ku-2023 World Cup kuIndia. Zvichakadaro chikwata chenhabvu cheNgezi Platinum Stars chasimbisa utungamiri hwacho weCasolaga Premier Soccer League mushure mekurova hwande 2-1 muBaobab Stadium. Ngezi yapinda mapoints makumi maviri nematanhatu, mapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo yarovawo Chicken Inn 2-0 mumandava. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Manika Diamonds 1 Chesham 0, Blue Chiefs 0 Greenfield 2, ZPC Kariba 2 Yadha 1. Asi mutambo mukuru svondo rino uriko mangwana muBaba Field Stadium umo Highlanders iri kusangana neCats United. Mangwana zvekare Black Rhinos vs Dynamos Bata, Herentals vs Simba Bora Mandava, Triangle vs Cranbourne Bullets Gibo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.